Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri zvita 31/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Takataura kare nenyaya yeinternational community, ikataura nyaya yeregional community, ndokwavakuda kumhanya ikoko kuti vaende vanotaura zvavanotaura. Saka zviri kureva kuti presa iri kuiswa neMDC iri kushanda, dhani yakutanga kumhanya-mhanya iko zvino.
Sachigaro weMDC yavaNelson Chamisa muAmerica vanoti mapato ari mugungano repollard ari kutambisa nguva yavo mukutsvaka hurukuro nemasangano ekunze.
Nara yakundikana kutipa mari yemugwagwa. Zvinhu zviri pachena, zvinhu zvafumuka kuti zinara chairi kugona kudya mari ka yairi kuwana ukatarisa manyaya tikuenda kumatare dzawandisa dzecorruption. Saka mari yemugwagwa instead yoenda kumugwagwa iri kuenda kucorruption.
Kanzuru yeguta reHarare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kuburikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapato ezvematongerwo enyika ari mugungano repolitical actors dialogue kana kuti POLAD anoti achange achiita misangano neSADC, African Union, European Union nenyika dziri mubatanidzwa weUnited Nations kuti atsanangure zvavari kuita. Mutevedzeri wemutungamiriri weMDC vaObed Gutu vaudza bepanhau reHerald kuti nhengo dzePollard dzinoda kubatsira hurumende mukuona kuti zvematongerwo enyika pamwe chete nokupindudzwa kwebumbiro remutemo zvaitwa. Asi sachigaro weMDC North America inotungamirirwa navaNelson Chamisa vatawanda dzokora vanoti bato ravo harinei nezviri kuitwa nePollard nekuti rinoziva zvinodiwa nevanhu. Vadzokora vanoti Pollard haigoni kubudirira nekuti iri kubatsira hurumende.
Taura kutaura kare kuti ngavaita havo zvavari kuita kwatiri inhambe kana vachiungana ikoko pasina MDC unova ndiwo musangano wakavhoterwa nevanhu vakawanda muZimbabwe. Saka ini kana MDC isiko.
Hamuone here sekuti iyo MDC yava kusara sure mamwe mapato achienda mberi nekuedza kugadzirisa mamiriro akaita zvinhu munyika?
Isusu hativhunduke tsanga iri mumvura. Pollard yanga iripo, yatosvitsa gore iripo. Chayakaita chaizvo chaizvo chinoonekwa ti iko zvine izvi kumhanya-mhanya kwavachaita ikoku vahwande kunoratidza kuti zviri kuitwa neMDC isiri muPollard imomo zviri kushanda. Ukaona ZANU-PF yaakutora zvinhu zviri kutsvagwa neMDC, zviri kudiwa neMDC, zvinhu zvakaita semareforms, munorangarira imi ZANU of Power. Asi iko zvine zvaakuwanzwa kuti ndovaakuda kuenda kuno kuti mareforms aitwe. Isakataura kare rine nyaya yeinternational community, tikataura nyaya yeregional community, ndokwavaakuda kumhanya ikoko kuti vaende vanotaura zvavanotaura. Saka zviri kureva kuti presa iri kuiswa neMDC iri kushanda, dhani yaakutanga kumhanya-mhanya iko zvino. Tiri kuonawo vagutu vachimhanya-mhanya vachiti ndovari kuita kuti zvinhu zvifambe. Asi nyika yese inozviziva kuti vagutu hapana chimwe chavakamboita kuisira presa ZANU-PF mhanya vachipemberera ZANU-PF vachitoipembedza. Ndo zvavanenge vachiita izvozvo. Saka isu tinofara kuti ZANU-PF iri kunzwa presa iri kuiswa neMDC. Zvakadaro tinoti ngavarambe vachiita izvozvo, asi isu hatiuyiko kana vasina kuita zvinhu zvatakataura kuti zviitwe.
Ndezvipi zvamunoda kuti zvitange zvaitwa?
chekutanga chikurusa inyaya yekuti panofanira kuita munhu ari pakati nepakati, watinoti neutral moderator. Hatingati isusu Dynamo iri kutamba neCapes United, totora former official kana official yeCapes United ndo yakuita referee ipapo. Izvozvo tiri kuramba ZANU PF interested party, saka haisi iyo inganomira ichizviti ndiyo moderator musangano wacho uchiitirwa kustate house kana kuti uchiitirwa kupurazi kwamunangagwa. Izvozvo hazvigone. Saka taurawo zvakare kuti tinoda kuti matalks aya ave guaranteed nereputable international organization or even regional organization like AU or United Nations. Pakapinda sadhaka apo tinenge tauda kunyatsoona kuti pakamira sei, asi tiri kuda United Nations kana kuti African Union. Uyewo saka kubvira tataura kare vahwande kuti hatisi kuda power sharing, tiri kuda a transitional authority. Vamwe vese vari kupola dhaa vari kuda power sharing, saka takatosiyana. Saka zvinhu izvozvo ndo zvinofanirwa kuti titange tawirirana, then tochigara pasi totaurirana. Isu as MDC, we are prepared to talk any day, any time. Asi zvinhu izvi zvinoonekwa nemunhu wese chero neof kuti zvinhu zvakakodzera kuti ZANU iteerere, sadhaki iteerere, pasi rese riteerere. Zvikaitwa izvozvi togara pasi totaura matalks nhaurirano chaiyo chaiyo, kwete nhambe tsambe iri kuitwa nePollard nana vagutu.
Takaona Svondra Perairo kuti vaimbo vamutungamiri weSouth Africa vatao Mbeki vakauya. Chii sebato chamunotarisira kubva kuna vambeki?
Vambeki isusu tinongovataurira vakangotaurirwa. Tatanga tichitaura izvozvi kuti isusu ndidzo nhunha dzedidzi, toda kuti kuti paite nhaurirano dzinoonekwa nevanhu vose, nhaurirano dzinoremekedzwa nevana veZimbabwe, nhaurirano dzinopa tiedza kana hope kuvana veZimbabwe, inhaurirano dzinoitwa paitwa zvinhu zvitatu zvatataura izvi, kuti panofanira kunge paine munhu ari pakati nepakati, kwete munhu anokwanisa kusandudzirwa kana kutengwa neZANU PF. Chakachenjedza ndechakatanga. Zvinhu izvi zviri kuitika izvi zvakamboitika, ende pazvakaitika hazvina kupera zvakanaka. Saka isi tiri kutaura kuti izvozvo hatisi kuda.
Hamutye here kuti sebato mungangosiyiwa makangomira mamwe mapato achironga zvinhu zvinofamba pamwe chete neZANU PF?
Vahwande, nhaurirano sekutaura kwatakaita isusu, nhaurirano hadzisi kuitirwa vachamisa, hadzisi kuitirwa vanhu vekuPollard, hadzisi kuitirwa gutu kana kuti kupe. Nhaurirano dziri kuitirwa vana veZimbabwe. Saka inhaurirano dzinofanirwa kutambirwa nevana veZimbabwe, nekuti vana veZimbabwe ndivo vakaenda vakanovhota. Munhu wavakavhotera vanomuziva. Inhaurirano rudzii chii tingabude kana pakaitwa nhaurirano dzinoitwa pasina munhu akavhoterwa nemajoriti yeZimbabwe nevana vakawanda veZimbabwe? Handione paine chinobuda. Vachaenda kuvanhu, vanhu vanenge vakangovatarisa kuti chii chamuri kuita. Nanzwa vagutu vachiti vachafamba kwese kwese vachidzidzisa vanhu nezvePollard, asi ivawo ndo vanhu vakavhotera vachamisa. Hakuna chavatambira kana vachamisa vasipo. Ende nyaya iri panapa vahwande, inyaya diki diki yakatombotaurwa nevamwe kuti chiri kudiwa muZimbabwe kungowana kuti Munangagwa, iye Munangagwa Mbune, angotambanudza ruoko rwake abate ruoko rwavachamisa. Vachamisa ndo vane masimba acho ose, ndo vane makii, ndiye mapata kii wezviri kuitika muZimbabwe.
Sachigaro veMDC North America inotungamirirwa navaNelson Chamisa vatawanda dzokora vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Kanzuru yekutare Harare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kuburikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana siyana. Meya wekutare Harare vaHebert Gwamba vanoti kanzuru yavo yakasunga kuti mugore ra 2020 ichakureta mari yakawanda yekuti ivage zvikoro zvepasi zvitatu kugadziridza migwagwa yemukati meguta nekuvaka zvimbuzi zvitsva pamwe nokuwanisa vagari mvura yakachena. Ngati nzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Izvo zvinotaura nemi ndikutoita hurongwa hwekanzi hwebhoya 2020 yatingati program of action kuti tinge tichibatsirana panyaya dzematambudziko asongana neguta. Zvekutanga chandiri kuisa pamberi ndechekuti zvinara yakundikana kutipa mari yemugwagwa. Zvinhu zviri pachena, zvinhu zvafumuka kuti zvinara chairi kugona kudya mari ka yairi kuwana mukatarisa nyaya dziri kuenda kumatare dzawandisa dzecorruption. Saka mari yemugwagwa instead yoenda kumugwagwa iri kuenda kucorruption. Saka tiri kuparura chikamu chidikidiki chatichakwanisawo sekanzuru.
Muchawana kupi mari yekuti muite zvose zvamuri kutaura izvi sekanzuru vaGomba?
Tichakwereta mari yakawanda inoita about 2 million tichishandisa maprofits anobva kukambani yedu yeCity Parking tichibhadhara back tikwereti chetimboita road. Particularly MCBG yose tomboita maroads edu nekuvaka zvimbudzi zvitsva. Taita izvozvo tiri kuparura zvo zvikamu kusimbisa zvimwe zvatanga tinazvo. Tiri kuvaka zvikoro zvitatu gore riri kuuya, maprimary schools hatinova tinobvumidzwa nehurumende kuvaka maprimary chete, hatikwanisi kuvaka masekondari. Tiri kuvaka munzvimbo nhatu kuwadzana tichavaka zviviri nebudiriro nekuvaka chimwe chete munharaunda yeHopley kuti tinge tichivandudza.
Kozvi zvimwe zvamunotarisira kunge muchiita mugore ra 2020?
Mugore ratiri kubata ra 2020 kuendesa mberi chikamu chatoti regularization. Ichi chikamu chatinotarisa vanhu vakagara nzvimbo dzisina kutarwa. Vanobviswa, vanofanira kubviswa. Vanoregularizwa kuti tivatendere, vanofanira kuregularizwa kuti vatendere. Munyaya dzemvura, gore rinouya tiri kutarisa kuti tichange takwanisa kuwana mvura mudhamu Manyano. Nekutaura kwandakaita nehurumende bhozi dhamu rechivero rashomashoma tingati less than 35% in terms of capacity. Saka tikanga takuwana mvura yakawanda kubva imomo tinotarisira kuti tichapurifya mvura inosvika kuvagari yakati wandei. Bhozi kutaura kwandikuita nevakomana vari kutoshanda pamoto njefuri kugadzirisa maclarifya mafilters maweksi ari kutota. Saka tinoda kuti kana tawana tanero repasi ravhurwa mvura yakubuda yakawanda takuenda muchikamu chekupowa vanhu mvura yakati o. Ndozvo zvimwe zvinhu zvatikuparura gore rinouya.
Meya veguta reHarare vaHebert Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Herald rinoti amai Mary Mubai waChiwenga vachange vari mudare redzimhosva repamusoro reHigh Court kunzwa kana vachipiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba maererano nemhosva dzavari kupomerwa dzekuda kuuraya murume wavo uye kubudisa mari munyika zvisiri pamutemo. MuDaily News hurumende inoyambirwa kuti zvikwata zvematsotsi zviri kufamba zvichirwisa vanhu nemabhemba zvichakonzera nyonganyonga munyaya dzezveupfumi kana ikasatanga kusunga vanhu ava. MuDaily News mekare vanorarama nekutengesa mumigwagwa veVendors Initiative for Social and Economic Transformation vanoti kana hurumende ichida kuti vabve mumigwagwa inofanira kuvatsvagira mabasa. Yashika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamukase, mamukase kuStudio, mamukase. Aiwa tinokutendai, tinoti makurukota ekupinda mugore dzva. Vese vanatanonoka vandiwa na blessing zuru. Vamwe vese vasina kudona mamazita. Ndiitwa kuvaroro ndiri pa Northern Cape apa. Raita, tinotenda mwari kuti zveshuwa 2019 wapera zvake, asi igore ndogore ranga rakaoma pamakore ese. Iro rino gore remaostate measures. rinova gore rafa vanhu zvakanyanya muzvipatara, gore radzingwa vana chiremba muzvipatara, gore raita zvakawanda zvakaoma kusvika pakuona maroya chaiwo achiratidzira vanorwira kodzero dzevanhu. So igore ranga rakaoma zvakanyanyisa. Saka tinoti Mwari vapindira.
Masera sei vashamara rekuri sei kumusha kuZimbabwe uko kuri sei mose munofara here paZimbabwe? Nhamo ndoiri kusuka vanhu paZimbabwe apo. Vashamara, tinokumbira zvatinotaura muye munoburisa paredhiyo, nekuti panofiwa tiri vashamarari vakuruwo kuno. Saka tinofanirwa kuti tizototaurawo zvezvinobudawo. Ndinofadzavo hama dzangu dzakasivanda pamwe chete naivo vamunangagwa. Ngatifarei, ngatigadzire nyika yedu inake, kupopota hakurevi chiuno. Ivo vachamisa, ngavari kuramba vachingopopota vana vachifa muZimbabwe. Ko vane zvitirezvi vachikona kugara pacheya imwe navamunangagwa tikagara zvakanaka.
Munofara inyori vashamarari vestudio 7 mose. Ndomuti kufara mwee muPetersburg munomu. Ndoda kufarisa hama dzeshe dzinondiziyawo nedzisendingandizii. Ndinodziti kufara ndini ndinozi Joni Mulambo. Vanondiziya vanondiziya. Ndofarisa hama dzeshe dziri muSouth Africa munomu. Ndofarisa karakadzai chikwata Taiwanda, chikwata Paida, chikwata Edmo, chikwata Babaishu, chikwata Naishu wacho, chikwata. Ndozoenda kumadzisekuru. Ndinofarisa Taurai paCape Town. Ndinofarisa mapurisana paCape Town. Ipapo apo naTennyson mwana wabhongo. Ndinofarisa vese ipapo. Ndozoenda kuZimbabwe. Ndofarisa vese vanondiziva nevasingandizivi, hama dzangu dzeshe paZimbabwe apo. Ndinofarisa sekuru Matthias baba Akiri paDlwayo Mutumba. Mwana manje. Ndoenda kuMozambique. Ndinofarisa vekwachikwata vese vekwachikwata pamuyambo pamuhotsi. Ndinovafarisa vese vanga vafare. Inini zvangu ndinotamba neveshe veshe vanondiziyawo vanondizwa ipapo. Ndinovati kufara. Mwari ngatitungamirire tingopesa padoko pasarapo, kwokuti tiende mugore idzva mu2020. Tinenge tichiti bye bye 2019, come 2020. Sure.
Magadi Pastor the 7, Dine Chanda, Ndiku, Johannesburg, South Africa. Dino Parisa Mes, Vachamarest, the 7, Dino Teta, Zipurne Basar, Muno Bata. Papure nawo dzinokutsa dzinepundutso mukati meupenyu hwedu isusu vana veZimbabwe. Kudai mamusipo imini restitution. Iya, tingazi kuti nhau dzacho taizodzibva ndiani dzechokwadi, because studio 7 ndinotitaurira nhau dzechokwadi. Ini handitoteereri redio Zimbabwe, nyangwe ndiri kumusha handiteereri redio Zimbabwe. Sesheni yangu indobata Studio 7 chete mupenyu wangu. Ndokuti ndakaona kuti ndo inondipe nhau dzechokwadi dzinoitika zvese zviri kuitika munyika. Ndoziva kuti paStudio 7 ndinobuda. Saka ndinotenda zvikuru chaizvo. Ndinotenda ndinotenda zvikuru chaizvo zvokuti handingatozivi zvangu kuti ndotudii. Nekutenda kwendinoita Studio 7 handinayo number 1 Studio 7. Ndotera Studio 7. Ndendrista poti ya MDC ba kuma 2005 kuboko. Paika tanga hayo kuna 1999. Ndopo naka tanga hangu pati ya itiri 1999. Ndito ngori support. Pati notenda chaizo nina hoki moti pa. Notenda zikuru. Moto pinda mnye zaka naka. Notenda nitiku zina uki. Panalizi baku ba. Bate panye tipinde mkure za zakanaka na tinda. Thank you so much.
Mangwanani, mangwanani. Yo hai, ni hangu ndurongo taura ninye uoru ungo unutuita unge unupendezu kwa mnika ya de Zimbabwe. Hei, shakafana ninye ye iyo Zimarai. Chukwa di unutuita uoru, unutu shika paku zikanwa na mea we guta kunzi. Bari kubamari wajita za kunza, uti gadzirisene marozi nezhi koro, pati wachistiwa wakadaru. ndopa unonzwa chinzi tiri kurwisa war. Saka vanoitadza kurwisa war uri pachena kudai wazikana nenyika yese kudai. Wari kurwisa chaiwo chaiwo ndeupini. Chokwadi wedu rodhi yakaita semugwagwa weBaitbridge Harare unonzi hausi kufambika shandisai mugwagwa weBulawayo. Mugwagwa unonzi mari zvakadaro mabhazi mangana anopfuura nepo achienda kuJoni. But havakwanisi kuti vaugadzirise nemari yaunounza kudaro. Kwamudzidzi neiko zvinhu zvakanaka zvinoitwa nenyika dzakakomberedza ese South Africa. Tunzira tudiki diki chero chaitwa huoni kana gomba mukati mazviri. But mugwagwa mukuru wakaita seBaitbridge unotosvika pakunzi ngauvharwe. Shandisai mugwagwa weBulawayo nekuti hauna kumira zvakanaka. Hai nyika ife yakanaka iyi. Ende kana uri kurwiswa wachona ini handichazivi kuti ndeupi wachona ini. Ndofunga zvatongo zvekuti kana uri unenge wakamakwa ndiwo unonzi uri kuita uwe. Uri pachena chaiwo chaiwo unosiiwa wakadaro. Kusvikira pakuti meya weguta reHarare akutotsvaga dzimwe mhindu dzekuti vakwerete mari vagadzirise migwagwa nezvikoro ipo paine mari inofanira kuita izvozvo. Ah, nyika yedu haifi yakanaka. Haiwa ndanyara zvangu naye.
Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 ndiwo maonero avanoita zvinhu. Ko imi munofungei? Tinokukurudzira kuti mutitumire mazvo enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatambi venhabvu vanomwe vekuEritrea vakaramba kudzokera kumusha vakakumbira upoteri mushure mekutamba mumakwikwi eCAFA Senior Challenge Cup muUganda. Mutauriri wekanzuro yezvemitambo muUganda vaIsmail Bakaba vaudza vatori venhau kuti izvi zviri kuitika kwemakore mazhinji kana vezvemutambo vekuEritrea vapinda muUganda. Sangano reUnited Nations Children's Fund, UNICEF, rinoti kurwiswa kwevana vari munzvimbo dzinorwisana kwakaitika zvinopetwa katatu kubva mugore ra2010. UNICEF inoti vana vari pakaoma pamusoro pekurwisana kuri kuitwa munzvimbo zhinji pasi pose. Inoti zvekare vana vari kutambudzika pamusoro pekurwisana kuri kuitika munyika dzakaita seSyria, Yemen, South Sudan, Central African Republic, Nigeria nedzimwe. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vaviri vakapfurwa vakafa mushure mekunge mumwe murume apinda mune imwe kereke kuTexas akatanga kupfura vanhu vakange vachinamata. Umwe wevatendi akakwanisa kubudisa pfuti yake akapfura murume uyu. KuNew York umwe murume akapinda mumba makanga muine vatendi vechiJudha vakanga vachipemberera zororo reHanukkah akabaya vanhu vashanu zvakaipisisa akatiza akazobatwa nemapurisa. Vari kuita dzidzo yepamusoro paHoward University vaCalvin Manduna vanoti izvi hazvikashamadzi sezvo vatungamiriri vasiri kuratidza chido chekugadzirisa zvinhu zvakaita sekuvengana kwemarudzi. VaManduna vanoti kunyange vakuru vemamwe makereke vanonyarara kana zvinhu zvakadai zvichiitika. Tabata VaManduna kuti tunze maonero avo.
Ndingati nyaya yakandishamisa utsinye hwakaita munhu uyu pakuuraya vanhu pakuataka vanhu. Asi at the same time hazvina kundishamisa nekuti climate yatiri kugara. It's not the first incident in that area. Hapunopfuura masvondo akawanda kuNew Jersey kwakaitikawo futi akapfuura vamwe. Saka zvakaenderana netrend yevanhu vari kunangana nemaJudha vachida kuvaitira utsinye either kuvatuka or sezvakaita ava kuita maattacks ari violent towards avanhu. Ndingati tiri kutanga kubva kumapolitician edu tiri kuwana vanhu vakaita sana Giuliani nevamwewo mapolitician vachitaura mashoko akaipa kune vechiJudha. So zvinongoendera mberi muno munyika yedu.
Haisiri nzvimbo yatinombotarisira kuti pangasvike vanhu vanenge vachida kuita zveutsinye. Chamunofunga kuti chinokonzera zvinhu zvakaita seizvi chii? Kusatya kupinda mukereke kuuraya vanhu vari kunamata?
Hamusi mukereke chete, mukatarisa history yevanhu vanopfuura vanhu muno munyika. Mungayeudza umwe akanopfuura vana pacrash kusendi huku kuya kukafa vana vadiki pacheche. Saka havasisina kutya Mwari muno muAmerica kana kuti kuremekedza upenyu hwevanhu. Chero kwavaenda, chero uri musupermarket, chero uri mukereke, wotogara wakavhura maziso. Zvirikukonzeresa zvamuri kuona zvichiitika, ndingati ihistory yenyika ino. History yeAmerica yakafanana sitereki munzira dzimwe nehistory yedu yekuZimbabwe, in the sense that ihistory yeviolence. Nyika inoyi yakavakwa neviolence. Zvatakangoita kumusha kuZimbabwe kuya, from our foundations is the foundations of violence, and it breeds a culture which they have never been able to escape. Culture iyoyo yekuti yekugara nezvombo, zvinhu zvavanotoremekedza muconstitution mavo kuti vanhu vatakure zvombo, and vangopepechuata culture iyoyo. So you find musociety vanhu zvasangana nemamental health issues fanga zvikutaurwa iko kuTexas, kwokuti vatsingidzira kuti munhu aitopengawo zvake aive nezvaimunetsa mentally. Nenyaya dzekuvenga parusaro raganda, it's a toxic cocktail. Mental health issues, racism, culture of violence, and nyaya vari kuti white nationalism, which is racism, which has become resurgent muno muAmerica as the economy gets difficult for vachena, vachiona maopportunities avakwira mashoma, vakuact out munzira dzakasiyana siyana dziri violent against vanhu veganda sesu. So it's a combination of issues, zvichitanga nemapolitician anenge achifuridza achiinspire vanhu ivava kuti vaite my acts of violence. Ndingati ndo foundation yacho izvatiri kuona.
Calvin Manjuna vari parunare muWashington DC nestudio 7.
Moyo wangu unoreketa, unoda kukupepeta, love yako inofefeta, saka ndoda kukuchengeta. Every day unonisekesa, zuva rangu unojekesa, nyangwe zvikandivengesa, ndiwe wacho unonipengesa.
Penge penge kamba kanonakidza zvikuru kanobva kuna Titan. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sachigaro weMDC muAmerica anoti mapato ari mugungano repolad vari kutambisa nguva yavo mukutsvaka hurukuro nemasangano ekunze. Kanzuro yeguta reHarare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kuburikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.